Muchiziviso kunengo dzebato ravo, murongi wemisangano muzanu PF va Mike Bima, vati zanu PF ichapinda musarudzo dzema by elections, nekudaro vese vanoda kumirira bato, vanofanira kuendesa magwaro avo kuma ofisi ebato iri mumatunhu avo. Vabima vati izvi zvinofanira kuitwa kusvika mangwana nenguva dza 4 masikati. Vati masachigaro ematunhu anofanira kuendesa mazita evanhu ava kuma ofisi echikamu chebato ravo chekuronga musangano kana kuti commissariat. Nemusi wemugovera masikati. Vabima vati bato richazivisa mazita evanhu vanenge vabvumidzwa kuti vamirire bato, uye kana pachinge paita vanhu vakawanda vanoda kumirira bato pachinzvimbo chimwe chete, pachaitwa sarudzo dzemaprimary musi wa20 ndira. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa svondo rapfuura kuti vanoda kupinda musarudzo dzemaby elections idzo dzichaitwa musi wa26 kurume vanofanira kunyoresa kuzek musi wa26 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vabima sezvo vati vange vasiri muhofisi. Mumwe wechidiki muzanu PF vamunashe mututsa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chiziviso chebato ravo, uye vechidiki vachaendesa magwaro avo kuti vapinde musarudzo.
Tichapinda mumaby elections imomo, tichikondesta ikoko munzvimbo dzese dzatinofanira kukondesta isu sevadiki, ndichitaurira hangu vamwe vadiki vakaitawo seni, tichitarisira pakuru pakuti isusu tinoda kumiririra zvinhu zvikuru zviri kuitwa naPresident ED Mnangagwa. Tizviite zviitike kumacouncils, zviitikewo kumm nemumaconstituencies edu, zvikuru ndekuratidzira kuti isusu tisu bato riri kutonga.
Bato rezapu razivisawo kuti richapinda musarudzo idzi nekuti zvakakosha kuti veruzhinji vawane vatungamiriri vanovashandira. Mutauriri wezapu vamusongerwa Njovu vati pane matambudziko akawanda anoda kugadziriswa munyika.
Isusu semusangano wezapu tiri kuti demokrasi inodiridzwa nemvura inonzi vanhu vanenge vaine vamiriri vavo. Kashayikwa vamiriri vavo, demokrasi inenge yakanganiswa. Saka tikuda kuti tipe vanhu veZimbabwe mukana wekuti vaya vawane vanovamirira. Ndiyo inonzi demokrasi yacho.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti bato ravo ritori mushishi yekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume. Asi vati rwendo runo havasi kuita sarudzo dzemaprimary vachiti dzinopesanisa vanhu. Vati vanhu ndivo vanosarudza vanhu vavanoda kuti vavamiririre kubva munzvimbo dzavanogara.
Makandidati anodipira nepati, whether muby election kana kuti mugeneral election, anofanira kubva mucommunity. Saka zvinenge zvatisiyanei nezvataita kare zvekuti anonzi maprimary election ari kukonzeresa mhirizhonga. Muri kuona kuzanu vari kurovana nenyaya yezvigaro instead of vafocusi panyaya yeugaro. Saka isusu zvatiriita nekuti tiwae expanding choice and selection yemacandidate nekupa power kuvanhu kuti vasarudze vanhu vanovamirira, ingave kuri kuparamende kana kukanzuro.
Mutauriri weMDC Tiva Witness Dube vati vatove pedyo nekupedza kutsvaga vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Asi kunyange hazvo mapato makuru munyika nemamwe ari kuita gadziriro esarudzo idzi, bato idzva reIdeas Party for Democracy rinoti kupinda musarudzo idzi kutambisa nguva nemari. Mutungamiri webato iri vaHerbert Chamuka vaudza vatori venhau kuti havasi kupinda musarudzo idzi vachiti vachapinda musarudzo dza2023.
Hatidi kuzadza paramendi nevanhu kuti isusu vezano takawanda, isusu veMDC takawanda muparamendi, asi vanovhota ndo vari kufanira dzara vakawanda vari mumaruva ndo vari kutambudzika kuchigutava mazadza muparamendi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatara 26 kurume sezuva rekuita sarudzo dzekutsiva vanhu vakadzingwa kana kufa muparamende nemakanzuru. Pane zvigaro 20 nezvisere muNational Assembly nezvigaro 100 zvemakanzuru zvichakwikwidzwa musi wa26 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.